aiva matavuka mairi akanga aende kunotambe ngoma kune imwe misha zino rimwe rakabatwa nehope rimwe rikagorimutsa richiti
Mazum zamzoro dava.